Sabatana ne vamwe vashandi vatanga takakokwa veZimbabwe Labour Centre tichitarisa urarama yakararama mwana waRobert Mugabe kuti kurarama kwavo ndezvipi zvavakaitira the working class ndezvipi zvavakaita panyaya yekugovewa kwezvenyaya yekuenderana nevarombo nevanhu vanotambura saka ndonyaya yataswera tichizeya gungano rarakarongwa neZimbabwe Labour Centre kwataendawo nenhengo dzedu
musangano uyu wapindwawo here nemamwe masangano evarayiridzi
hongu tinevo vamwe vanobva kumasangano evamwe varayiridzi vanga variko kusanganisira mamembers atasangana nawo mamwe anga achibva kunana Progressive Teachers Union of Zimbabwe nevamwewo vatatinako ikoko pamusangano iyoyo
tiri kuona vamasaraure kuti macherechedza zuva iri panguva iyo muri kuchema chema nemamiriro akaita upenyu hwavarayiridzi nyaya iyi maibata here pamusangano wamaita
panguva yandapiwa kuti ndipe hurukuro tatsanangura kutambura kuri kuita vashandi munyanya maa ayo vari kurarama vachinonga svosve nemuromo vasina chekukwanisiro chekuti vangatamhuri dzavo kuti vachitadza kurapisa vana vavo muzvipatara tichizivisa vanhu kuti musi wa 14 October maticha ari kuzomira kuenda kumabasa kusvikira nyaya dzedu dzagadziriswa dzekuti tiwanewo inotenga mari inokwanisa kuti tiraramewo sevanhu
kurarama mabasa kwamuri kutaura uko kwemusi wa 14 gumi guru kuchange kuchiitwa nevarayiridzi vese here kana kuti isangano renyu chete rine urongwawo
tichange tichikurudzira varayiridzi vose kuti vange vachijoina nekuti ndo zvinhu zvoga zvavasarirwa kuti vaite simba remushandi riri mukuwithdrawa labour yake veboka redu vose vachanga vasingaende kumabasa asi tiri kutarisirawo kuti munhu wese vekune mamwe maweekend vachange vachijoina sezvo isiri struggle yematicha anoshanda nesu chete asi iri struggle yevashandi vose
musangano wamaita uyu vamasaraure wabuda here nezvisungo
chisungo chikuru chabuda ndechekuti vashandi ngatibatanei tichibva kwese chero kwatiri kubva kangave unoshanda kurailways ungade ungashande kugmb chero kwauri kushanda uri tibatane pamwe chete tichangobatane chete nevanhu vari pabasa nhasi asi tibatanezve nevamwe vasati vawana mukana wekushandisiwa pamabasa tibatane nevamwe vari pamapenzeni vakadorega mabasa kuti tiite chinhu chimwe chete tiite chisungo chimwe chete chekuti tigwise kuti raramo yevarombo isimudzirwe raramo yevarombo ionekewo zvekuwanawo cheuviri chatingadye nemhuri dzedu
muchaita sei kuti zvisungo zvamabuda nazvo izvi zvisvike kuhurumende
zvisungo zvatanyanyobuda nazvo izvezvi zvisati zvasvika kuhurumende zviri kuda kuti zvimbosvika kuvashandi vocitizens vese ari munyika kuti vatange vambonzwisisa simba ravainavo iro kana tavanzwisisa simba ravainaro ndo simba ratiri kufunga kuti richabatanidzwa rozozivisa hurumende kana taakuenda kuhurumende tinenge taakuipa mainstructions ekuti tinoda kuti muite icho neicho tichiziva kuti tine vanhu vari kunzwisisa kuti hurumende inofanira kunge ichigadzira sei tinoona hurumende yedu haisi yekunyorera magwaro haisi kunyorera mapetitions asi hurumende inoda kuti itoratidzwa kuti vanhu vatitsamwira vari kuda kuti nyunyuto dzavo dzigadziriswe zvikatadza kugadziriswa vanhu vanokwanisa kuti kutonga kwedu kunetsa
tiri kuona kuti sangano renyu pamwe nemamwewo masangano agara achiratidzira achinyunyuta kuti hurumende haisi kugadzirisa zvichemo zvenyu muchaita sei kuti hurumende isvike pakugadzirisa zvichemo izvi nokuti tiri kuona kuti hurumende inenge iri kukundikana
ndo pandataura ndichiti zvichemo zvedu zvinogadziriswa kana simba revanhu rabatanidzwa pamwe chete tichavaka people power kuti vanhu vasimbe pamwe chete vabatane kuitira kuti kana kwaakuratidzira kuratidzirwa nevanhu veboka reatruth hakuchazvi kuratidzwa neboka rangana kwaamacitizens abatana vaita chisungo chimwe chete kuti vagwise nesimba ravo rese kuti vapushe hurumende kuti idilise changa chichitiratadzisa kumashure uku kurwisa tiri mupata asi takurwisa tiri vanhu vamwe chete tinoona tichikunda
iro zuva reWorld Teachers Day iri rinorevei kuvarayiridzi vakaita semi
zuva reWorld Teachers Day rinotirangaridza kukoshwa kukosha kweprofession yedu yeteaching rinotireyeuchidza kukura kweresponsibility yatinayo yekudzidzisa pasi rose asi richitirangaridzawo zvekuti tine kodzero dzedu dzatisingafanirwi kurega dzichibiwa zinguva nenguva kuti tifare tiwane tizire kodzero dzedu kuti kana tadziwana tizoita basa redu rakakura rekudzidzisa nyika kungenura njere dzenyika takafarawo tisaite masiya ndaita tisaite kungobata nekuseri kweruoko asi tibate nemwoyo unoda nekuti tinenge tagadzirisirwawo nhunha dzedu saka rinotiita kuti tifunge zvinhu zviviri chekutanga chekuti tibhuire kodzero dzedu kuti tidziwane chechipiri kuti kana taona kodzero redu dzedu tiasume responsibility yedu yekudzidzisa nemwoyo wose kuti nyika yedu ikwanise kubudirira nekuti budiriro inobva mudzidzi watinopa.